manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 30, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorambidza nhasi bato reCitizens Coalition for Change kuita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabai elections kwenhengo yavo yebato iri varumiriri weGlenora muParamende waWellington Chikombo. Vashandi vehurumende vosangana nemakurukota ehurumende nemuvhuro pamusangano wekuzeya matambudziko avanotarisana nawo munyaya dzemihoro. Tichakupa izvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza nhasi bato reCitizens Coalition for Change kuita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabai election kwenhengo yebato iri varumiriri weGlenora muParamende waWellington Chikombo. Mabiko aya anga achitarisirwa kuitwa mangwana musi wesvondo, asi tsamba yabva kumapurisa yanyorerwa vaChikombo nemukuru wemapurisa mudunhu reHarare South, Chief Superintendent M. Majojo, inoti urongwa uhu hwarambidzwa sezvo husina kugutsa chikamu 72 subsection 2 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Asi vaChikombo vanoti vanga vazadzisa zvose zvanga zvichidiwa mumagwaro avo, vachiti vachaedza zvakare kugadzirisa zvacho zvinonzi nemapurisa zvinoda kuzadziswa pasi pemutemo wemopa uyu, vodzokera zvakare netsamba yekuzivisa mapurisa kuti vari kuda kuenderera mberi neurongwa hwavo svondo rinouya. Asi vanoti vanoshushikana zvikuru sebato nemabatirwo enyaya dzebato ravo nemapurisa, vachiti zvinoratidza kuti mapurisa aiswa muhomwe nebato riri kutonga reZANU PF. Misangano yakawanda yebato reCCC inonzi iri kurambidzwa nemapurisa achishandisa mutemo uyu, kunyangwe vanopikisa vachiti ZANU PF inoita madiro aJorgina. Studio 7 yakundikana kubata Chief Superintendent Majojo kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navaChikombo.
Mapurisa eZimbabwe abvuma kuitwa vanamujibha vebato reZANU PF nekuti ZANU PF yanyangadza. ZANU PF haisina ichaiteerera. ZANU PF wautongi wejanyiriri. ZANU PF yaramba zvakaendera vanhu kuhondo. ZANU PF yayeumbimbindoga. Saka takaenda vhiki yose tichivateera kuti kotsamba yedu yapa tipindure tigone kuenda mberi neprogramu. Vavasingatauri pamutondo, pamusoso, pano, pakati. Izvo ichiziya zvaichidhidhi kuteta hundi iyo mwoyo uri kumakoto. Nhasi nenguva isipi voti hurongwa hwenyu huya hwamangwana hwakanzurwa hakusina zviriko. Uku tatenga nyama taita sei nezvakadaro. Utongi hweudzvanyiriri, utongi hweumbimbindoga. Asi havana chavari kugona kukavadatya huri yambutsa. Vari kuuraya nhunzi iri pamhanza vachitema nedemo. Hakuna kwavanoenda. Vana veZimbabwe vasvika pakunzwisisa kuti ZANU PF haina chirubatsiro rwaichaiunza munyika ino yeZimbabwe.
Matanho api amuchatora kuenda mberi? Tingaona here muchinyora zvakare tsamba kuenda kumapurisa kana kuti muchienderera mberi nekuita mhemberero dzenyu?
Hatineti. Anonyaradza mwana haaneti. Kusika mwana anyara. Kata wanyora zvakare imwe tsamba tivadzidzisa kuti kuda kuita urongwa uyu zvakare pavhiki inoteera paweekend. Saka tichange tinawo tinzwa kuti vachange vachi.
Vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change varumiriri weGlenora muParamende waWellington Chikombo vari parunhare muHarare neStudio 7. guru kotari zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kutarisira kuita musangano nevashandi vehurumende nemuvhuro unouya uye vanoti uchabatsira kuti hurumende iratidze vashandi vayo mamiriro akaita zvinhu munyadzo zveupfumi pamwe nemamiriro akaita budget renyika. Muzvinafundo Mavhima vanoti musangano uyu uchaita kuti mapoka ose ari maviri aonesane nekupana nhunha mukutsvaga kuti chii chingaitwa kugadzirisa dambudziko renyaya dzemihuro yevashandi vehurumende. Gurukotaro zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanonzi vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu. Musangano uyu uri kuuya mushure mekurangwa mabasa kwemazuva maviri kwevashandi vehurumende uko kunonzi nehurumende hakuna kubudirira. Ngatinzwei hurukuru yataita namuzvinafundo Mavhima.
Musangano uyu ndokuti tigare pasi tionasane kuti zvinhu zvakamira sei kusaidi rehurumende ivo vachipawo nhunha dzavo kwatiri. Vese vakadaro vakamirira vashandi vehurumende toona kuti chii chinogona kuitika kuitira kuti tisvike pakuwirirana. Isu sehurumende tinofanira kuvaratidza mamiriro akaita zvinhu, mamiriro akaita ikonomi, mamiriro akaita bhajeti redu, kuti vanzwisise kuti kana hurumende ichiti patakakupai ipapo pakati dzamei, saka ivo vanofanirawo kunzwisisa. Chekuda ndechekuti shandi hurumende pamwe chete nevana nozvina bhizinesi vagare pasi, tive isu tinokwanisa kugadzirisa kuti nyika ive nestability, even currency yedu ive nestability, kuitira kuti vashandi vasaramba vachingochema nekuchema nekuchema nguva dzese. Saka musangano iwoyu ndozvawakakoshera.
Saka muchidimu honorable, muri kuti here musangano uyu wakananga nekuti hurumende izivise vashandi kuti haisi kukwanisa kuvapa zvavari kuda iye zvino?
Handina kudaro, ndati kumativi ese hurumende inofanira kuteerera vashandi wovo teerera. Hurumende kana yateerera, kana paine zvimwe zvainokwanisa kuita yoita, kuitira kuti maconditions of service evashandi ave nani. Asi vashandiwo ngavatarise vaone kuti nyika yedu yakamira papi in terms of economy yedu, in terms of fiscus yedu. Chinogona kuitwa iko zvino nenyika ndechipi tisingadzvinyi ikonomi yenyika? Saka tiri kuti ve kumasaidzi kwese ngatitarisei tione kuti chii chingakwanisa kuti chiitike iko zvino.
Vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander kuti tinzwe divi revashandi.
Icho hazvisi kune musangano uchaitwa nemuvhuro, asi musangano uyu unenge usiri weemergency. Uyu uchangori musangano uchasangana vamiriri vevashandi vehurumende naminista wedu wepublic service naminista wefinance. Tiri kuona kuti zviri kunyanyisa kutinetsa panyaya yemari dzatinotambira, inyaya yekuti nyange tikatambira mari yelocal currency, mari iyoyo iri kushaya uremu. Imari iri kuramba ichingodzikira misi nenguva, zvokuti zvinhu zvaakutinetsa. Saka taona kuti zviri nani timbosangana nemukuru wezvemari, timbotaura nhunha dzedu, timbowirirana kuti tozvifambisa sei.
Tanzwawo kuti hurumende haisi kuzokwanisa kunge ichibhadhara vashandi nemari yekunze. Zvinhu zvamaa muchitarisirawo here, uye munomira papi kana munosara papi nenyaya iyo?
Asiri zvimwe zvezvinhu zvatichataura tichidhiskasa ikoko, nokuti vakandimira tindi maa muchiziva kuti munoziva kuti isu tisangati kuti titandisei mari yekunze, nokuti tirikuona kuti yedu iyi iri kubhururuka, inobhururuka seshiri. Saka nyaya iripo ndeyekuti pane zvatinogona kutaura zvakawanda. Tisu tanotarisa kuti kana zviri zvokuti ivo havana maunited states dollars, taigona kuona kuti zvinoitwa sei kuti isusu mari yedu isadzikire value. Sezviri kuitana mumakambani vanogona kuti aiwa mari yatakupai maus dollar akapi, saka pese patii kutambirisa itotasakuti reti yapapi tichiramba tichikupai ichizoita kuti hatirambe tichidzokera patafura kunotaura.
Tiri kuona kuti musangano uyu uri kuuya muchibva kunge maita mazuva maviri kurangwa mabasa kunonzi nevamwe hakuna kubudirira zvinokusiya ipapi munaurirano
kurama mabasa hatingati hakuna kubudirira asi chinoita kuti vanhu vasazokwanisa kunge vachiita zvinoda mwoyo yavo yatinoti the right to participate in a strike or the right to strike inyaya yekuti mukaona muchaona kuti mukatarisa kumashure muchaona kuti muna January atingi kubva January kusvika March takanga tichitaura isusu kuti mari dzevashaka tichakwanisa kuti vave kubasa asi mari dzo dzazowedzerwa takazoona vamwe vava kutozonzira suspendwa vamwe vava kutozoratidza kuti vabatirwa mari zvatinotarisa isusu tichiona kuti iyo inoita kuti unfair labour practice because tinochitarisa kuti vanhu ava vaiita zvinhu vari pasi pemaunions avo vanorecognizwa negovernment
vanga vari mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Kukwira kwemitengo yezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation kunonzi kwakakwira zvakanyanya mumwedzi wachikunguru wegore rino zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chete wegore rapera kubva pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti pa191.7% kwakanga kuripo mumwedzi wachikumi kuenda pazvikamu mazana maviri nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine zviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti pa256.9%. Mari yave kudiwa nemunhu mumwe chete mumwedzi wachikunguru inonzi nezimstat yakakwira kusvika pazviuru makumi maviri nezvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 23,479 Zimbabwe dollars. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwisise kuti chii chiri kukonzera kukwira kweinflation uku.
Chaitika chakonzera kukwira kweinflation inyaya yekuti dhora redu raramba richiberera richishayiwa simba zvoreva kuti vanhu vanenge vasina mari dzakakwana dzekuti vange vachitenga zvinhu zvavanoda zvekuti vange vachirarama zuva nezuva. Saka mitengo inenge ichikwira mutarara kuburikidza nekuderera kwedhora remuno ratingati Zimbabwe dhora zewl tichienzanisa nedhora rekuamerica nekuti mukaona pakatanga mwedzi wachikumi dhora rekuamerica kwaishaa Zimbabwean dollars 500 kutenga rimwe chete iko zvino taku800-900 saka ndo zvinenge zvichisimudza inflation uye varenge vachienzanisawo kuti gore rapera zvinenge zvakambofamba sei pachinguva ichochi chatiri.
Tiri kuona kuti dambudziko irori riri kuramba richiitika rekukwira kwemutengo yezvinhu asi hurumende ichibuda nezvirongwa zvainenge ichiti zviri kurwisa kukwira kwemutengo yezvinhu kana inflation. Chii chiri kuita kuti zvisabudirira?
Dambudziko randoona nderekuti hapana hurukuro pakati pehurumende nevagari venyika nevemabhizinesi nevanhuwo zvavo. Chakakosha ndechekuti hurumende inofanira kunzwisisa kuti kunyange iri iyo zvayo inenge ichikokera zvirongwa inofanira kunge ichikurukura neavo vemabhizinesi vanotengesa zvinhu zvachona vanogadzira zvinhu nevatengi panofanira kuita hurukuro. Ndinoona kunge pasinganyatsikuva nehurukuro dzakanaka unozonzwawo kuti gavhena vereserve bank vatava nemamanufacturers asi vavaudza zvei. Ndinoona kuti ndo pane dambudziko pekuti hapana yatingati social contract pakati pevanhu nehurumende kuti tionerane pamwe kuti tofamba sei. Ndo chandinofungidzira tikaita social contract iyoyo kana tikava nekukurukura pakati pevashandi hurumende nevabhizinesi zvingatibatsira.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa azivisa nhasi kuti murume aitsvagwa achifungidzirwa kuti ndiye akapfuura nekuuraya muzvare Samantha Ruvimbo Dzapata Tafadzwa Rasewo Murengwa azviuraya nhasi mushure mekunwa muchetura. Murume uyu avanikwa nemapurisa akazvivharira mumotokari yerudzi rweToyota Aqua ari mumusha weGlatwin mushure mekunwa mushonga uyu uye mapurisa anoti avanawo pfuti inofungidzirwa kuti ndiyo yakashandiswa mukuponda Muzare Samantha, pamwene makasha emabara akashanda mana. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tiri kumboenda kumaruwa enyanga. Uko tange tiri kutaura nemumwe mudzimai vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo mudunhu iri. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvii zvavari kusangana nazvo.
Ndinonzi Rusi akafudza ruva iko zvino zviri kuAvila.
Kuinyanga?
Ehe. Kurarama kwacho kuri kunetsa because mari hatina zvekudya chaizvo tiri kutopambara kutsvaga kuti tiwane kuraramisa mhuri.
Mune vana vangani uyezve zvii zvamuri kubata ikoko?
Ndine vana vatatu asi hapana chandiri kuita.
Vana vari kuenda kuchikoro here?
Vari kuenda kuchikoro asi vanonyanya kudzinga kushaikwa kwemari yekubhadhara school fees.
Zvakamira sei panyaya yegoho uyezve madzimai mazhinji vari kubata mabasa api?
Madzimai mazhinji vari kungotora tumadomasi mumaminda mumagadheni vachinotengesawo kuswera vari pamushika. Bati zvimwe zvacho zvinoshaya vanotenga. Koitawo vana kupfeka bhutsu chaizvo chaidzo kuenda kuchikoro vari kushayiwa. Koitawo nezvekudya vanogona kudya poriji voswera vozodya vosadza manheru because hakuna kana gohwo rakaitika kuno chikafu nzara isingaite.
Ko panyaya yezvikafu zvemuchitoro zviri kutengeka here zvakamira sei?
Iye hazviri kutengeka zviri kudhura zvisingamboiti zvakaita semafuta ekubikisa tikutodya muriwo wakadaro because havari kubva atoenda kuma$7.
Saka mari iyi yekunze munoiwana here kwamuri ikoko?
Mari inowanika kune vari kungoshandawo mumagoridhe asi isusu hatina kwatinoiwana tungopambarawo.
Zvamira zvakadaro makanyoresa kuvhota here?
Takanyoresa kuvhota asi inini ndandisina hangu chitupa ndakazowana chitupa saka takumirira pavanodzoka futi kuti tiwane kuregista kuti tione kuvhota.
Madzimai ari munharaunda iwayo mazhinji ari kuti chii pamusoro pekunyoresa kuvhota? Vari kubuda here vachienda?
Vari kukurudzira kuvhota pane kuti tione gohwo rakanaka kwete kutambudzika munyika.
Munoona remangwana remadzimai vari munharaunda menyu rakamira sei? Zvii zvamunga zviri pamwoyo penyu zvamungada kuti zvigadziriswe?
Sese madzimai tinotarisirawo kuti dai tangoonawo kana maprojekti ekuti tiwanewo zvinotibatsira seisu hedu isusu tisina kukwanisa kudzidza kwakakwana kuti tionewo zvinotiraramisawo. Daitaonawo maprojekti nezvakangodaro-daro tione kurarama.
Maprojekti amunokwanisa kuita munzvimbo iyoyo ndeapi semadzimai?
Kana kuchengeta huku, mbudzi zvakadaro.
Munoona zvichizotengwa here mungakwanisa kuita maprojekti aya?
Zvinotengwa zvakaitawo zvembudzi vanoendawo kouraya kumagoridhe uko vanoenda nadzo. Koitawo huku kana munhu angoshayawo mari yechigayo unokwanisawo kumhanyawo pane ane mari ototengesawo huku.
Pane madzimai ari kuenda here kugoridhe kwamuri kutaura uku ndekupi?
Basa raakuitwa manji madzimai ari kuenda kugoridhe. Akutenda kozviraramisa zviye zvekutsvaga varume zviya zvekufambirika-fambirika zviya. Ndo zvavakutorarama futi nazvo. Vamwe vakutoputsa dzimba dzavo nokudawo kwekudawo mari. Ndo zviri kuitika kuno.
Kure sei kunoitwa zvegoridhe nekwamunogara?
Pane kamufambo. Toti makilomitas kana 15 enda ikoko. Vari kuenda kugoridhe. Vari kutsvaga mari saka vamwe vakutoputsa dzimba dzavo. 1-2 vamwe vana vachaenda kuchikoro vakurodzwawo nokuda kwemari. Vakasvikawo pane mukomana wechikuruwo. Vorodzawo kamwana kasati kari andawo age kuti vaone mari.
Saka muri kukurudzira kuti paitwe dzidziso here kana kuti zvofamba sei?
Negore ratiriri nemamiriro emunyika medu muatirasikei nokuda kwekuti dai vana vari kuonawo zviri nani nani zvekutiwo vanotiwo kana vakashaya regandimhanye kugoridhe kana kuti kudini ndozvikuita kuti vakasike kuroorwa kana kuti kudini. Wakaonao zvino wabatsira wamboiti zvakadaro anokurawo mune zvakanaka wachirorwa wakuru.
Kana paine vanoda kukubatsira imungada kubatsirwa nei uye zvevanokuona iyi panhamba dzipi?
Ini ndoda hangu kubatsirwa nekuti ndinga ndikawanawo mari ndonawo zvekuhodha ndichitengesa kana kuendawo kana kunze uku zvakaitawo Mozambique ndichihodhawo bhero rangu rebhutsu kana rehembe kuti ndinotibatsira.
Vanokubata ipapi?
Vanondibata panhamba 0777-04-59-06.
Taurai zvakare.
0777-04-59-06. Asi handisi hangu paWhatsApp ndingorioneka mbudzi nokuti handinawo mari yemutenga WhatsApp.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nasi tine hurukuro navajona Gokova vanovesa chigaro vesangano repadare rinorwira kodzero dzevanhu rume nevanhu kadzi pamusoro pezvakabuda mukuverengwa kwena kwevanhu kana kuti census ndio zvatiri kukurukura nezvazvo.
Maitira vanoita izviri zvesensus vanoita mascientific calculations atinogona kupindirana nawo. Prosecutor chidaro ziya kuti kana chiplana urongwa hwemangwana chikuplana vanhu vakaita sei. Census inotibatsira kuti tizive kuti vanhu vachina vatiri kuplana for panyaya yemangwana, nyaya yeupfumi, nyaya yeikonomi, nyaya yekuti vanhu vanogarisana sei, zvese izvozvo zvopinda pasensus ipapo.
Tinoona kuti zvakabuda zvinoratidza kuti uwandu hwevanhu kadzi huri pamusoro pane uwandu hwevanhu rume. Mune zvamungataura here pamusiya neiwe?
Kune nyika dzakawanda dzakaita census dzinoburitsa nyaya iyoyo yekuti madzimai vanenge vakawanda kudarika varume. Kune dzimwe nyika dzinoti mapresidenti vanopedzisira vati varume ngavachiita vakadzi 5-5. But isisu machiri muno tinoziva kuti zvaigoneka kuitika because tine matambudziko akawanda. Varume vakawanda vakabuda munyika vachinotsvaga kuriritira mafamizi avo kunze kwenyika. Saka ngativatoreiwo into account. Vatotorawo varume vanopinda munjodzi nekufa pamusoro pekuti zvinhu zvakaoma munyika kuti vararame vanofanira kuenda kuma extremes kutsvaga nzira dzekuti vararamise mhuri dzavo. Vakawanda vacho vanopedzisira vapinda munyatwa yerufu. Kwoita nyaya yetrauma kushungurudzika mupfungwa kunoitwa nemadzimai nevarume kunopedzisira kwaita kuti population yedu idzikire but also kuvarume manje vazhinji vacho vari panyatwa. Saka ndokwatiri kubva ikoko kwekuti kana tabva ikoko totangira papi kuti zvinhu zvinake. Haisi nyaya yekuti tinopembera kuti varume vava vashoma pane madzimai but inyaya inotokonzeresa.
Muri kuti inyaya inokonzeresa, chii chainokonzeresa vagoko?
Inoincrisa kushungurudzwa kwemadzimai pamusoro pekuti ndovanenge vachinzi ndovakauraya varume. Inokonzera kushungurudzwa kwemadzimai nekuti ivo vanenge vawanda varume vava vashoma vakupuwa mazita ekuti mama hure hamuchada kuchengeta mhuri dzenyu nechi ndimakauraya varume. Itori nyaya yakakura zvekuti.
Saka dzingagadziriswa sei nyaya idzi vagokowa mukugarisana kwedu kwechivanhu?
Chakuda kutodzokera papadare patagara tichitaura kuti isisu tiri vepadare kugara nevarume kuti izvozvi zvinoreveya even muorganization yedu yepadare hatisati tagara pasi kutironge kuti toingenja varume sei kuti vanzwisise zvazvinoreva kuti varume vavashoma pane madzimai. Kune dzimwe nyika varume vanotongopemberera kuti nawo tachinzi mudzimai mumwe chete nawo tichakuda madzimai 5 pamurume mumwe chete. Hazvirizvo zvazvinoreva izvozvo. Zvinoreva kuti totarisa nyaya iripo ichichengetedza unhu hwevarume nekuti hazvisi kupa mukana. Hazvirevi kuti mukangotiwo madzimai vawanda munyika varume vavashoma zvopa mukana wekuti varume vaite mahure. Hatisi kuda nyika yakazara nemahure. Mahure echirume Now problem yedu yaya yemahure chirume yekuti hatichada kuti varume vafunge kuti vatovane mukana vatovane kodzero yekungofamba vachingoshungurudza madzimai nekudanana navo ivo vasingadi kuti vakadzi vakawanda.
Saka muri kutambira here kuti iyo census yakanyatsoti nemo nemo?
Zvingakandimiri census yedu inogona kusava iri completely accurate. Because tine varume vakawanda varigara mushango vanonzi makorokoza vaya. Makorokoza havasi vete vakaverengwa because vaiuya pamba voti vanhu vakarara panapa vangani. Makorokoza anogara mushango achizive kuti vakaenda here mushango kumakorokoza ikoko kunotsvaga kuti varume makamira sei murigara sei. Saka panogara pane dambudziko redi rekuti masedisisi edu haasi accurate because tine vakomana vadiki varifana kuchikoro but vari makorokoza vanogara musango, kwoita varume vane dzimba dzavo vanogara musango. Vanogara kuva vanhu vakasiyiwa pakuronga kwakaitwa masedisisi edu.
Manga makateerera kuna vaJona Gokova vanoisa chigaro vesangano repadare rinorwira kodzero dzevanhurume nevanhukadzi. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chavhura mukaha mukuru pakati pacho nezvikwata zviri kuchitevera patafura yeCastle Olaga Premier Soccer League. Musi mumwe chetewo chikwata chemutambo wecricket chemaChevrons chakunda zvinodadisa mumutambo weT20. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yarova Harare City 2-0 ndokwedzera mapoints ayo iri pamusoro petafura kusvika pamasere pamusoro pechicken in iyo yaita mangange 0-0 apo yashanyira ZPC Kariba kuNyamunga Stadium. Kukunda uku kwasi yakugona kunenge kudada yave nemapoints makumi mashanu mapoints gumi nerimwe chete zvekare pamusoro peDynamos iyo iri pachinhano chechitatu. Kunyange yazvo Dynamos iri kutamba neBlue Chips mangwana, vakawanda vanotevera nhabvu munyika vanoti mukaha wavepo pakati peFC Platinum kune rimwe rutivi nechicken in neDynamos wakurisa zvekuti hauchavharika. Asi murairidzi wemutambo uyu Mugova Benjamin ari kuramba mafungiro aya.
Mutambo weleague wakafanana nemarathon, kumhanya marathon kana kuti 12 rounds dziya dziya dzinomhanywa tiri vanhu vachitenderera, hazvirevi kuti anenge ari pamberi ndiyo uchabuda akadaro.
Asi FC Platinum haisiro yega iri mumufaro nhasi, asi Caps United zvakare iyo yashanya kugweru ndokunotora mapoints ese matatu mushure mekurova Wawa 2-1. Wawa yaramba iri pasi pasi petafura nemapoints gumi nemasere. Musi uyo zvekare zvikwata zvemauto zveZimbabwe National Army zveBlack Rhinos neCranbourne Bullets zvasangana. Rhinos ndokukunda 1-0. Oyo wanga uri mutambo wekutanga waStanford Sticks Mtizwa kuratidza Rhinos zvichitevera kudzingwa basa kwaHebert Marowa pakati pesvondo. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chasimudza gadziriro yacho T20 World Cup zvine mutsindo mushure mekurova vachanyi veBangladesh nemaranzi gumi nemanomwe muHarare Sports Club nhasi Maskati. Chikwata ichi chiri kutenda maranzi abva kuna Wesley Mandevere uyo akanda makumi matanhatu nemanomwe 67 Sikandaraza uyo akanda makumi matanhatu nemashanu 65 naShawn Williams uyo abuda nemaranzi makumi matatu nematatu 33 kuti Zimbabwe isvike pamaranzi mazana maviri nemashanu 205. Asi Bangladesh yatadza kusvika kana kudarika maranzi eZimbabwe aya ndokwanisa maranzi zana nemakumi masere nemasere chete 188.
Tinotenda zvikuru Kariati. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo achikupai nhau muririmi rweIsindebele.
soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 30 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ukugugudeka kwedola leZimbabwe kumbe iinflation ngesiNgisi isikhwelile isuka ku-191% yaya ku-256%. Ibandla le-CCC lithi selimangalele amapolisa e-High Court phezu kokwaliswa kwalo ukwenza umhlangano eGlenora kusasa. Amapolisa athi owesilisa odubule intombi yakhe wayibulala eHarare izolo unate ijefu namuhla laye wafa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhuphuka kwentengo yezinto ngomnyaka kumbe year-on-year inflation ikhwele ngesilinganiso esesabisayo isuka ku-191% ngenyanga edluleyo yaya ku-256% kulinyanga. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Zimstats lona oluthi umuntu oyedwa usedinga i-24,479 Zimbabwean dollars ngenyanga ukuze ephile kuhle. Isikhulumeli senhlanganiso yabathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi lokhu kuveza sobala ubunzima abantu ababhekane labo.
Okuqala nje kusho ukuthi ezomnotho zelizwe kazimanga kahle. Umnotho uyadilika kawumanga ngendlela efaneleyo. Okwesibili kusho ukuthi abantu abaningi kulawa izolo akade besenelisa ukuthenga izinto zona lezi ezilutshwane namhlanje abasenelisa ukuzithenga. Kusho ukuthi imali kayisathengi okwedlula lokho ekade yikho khona izolo namhlanje isiwile kakhulu. Ngakho-ke impilo yabantu isinzima kulalokho ekade yikho khona izolo.
Kahle kahle nqasi khangela labo abahola ne-dollar leZimbabwe. Kutshoni lokhu kibo kanye lakulo i-dollar leZimbabwe eliqhubeka lisadalala nxa liqathaniswa le-dollar leMelika?
I-dollar leZimbabwe ngumdalo nje yizibi ezingafanelanga zibe khona. Yilo elixotha imali eqondileyo. Akusoze kube nabantu abavela ngaphandle kwelizwe bezoyi-investa. Besaba phela yona imali engathengi lutho elokhu iphele isiba liphepha nje. Okunye-ke njalo okuqakathekileyo ukuthi sikhangele indlela abantu abahola ngedola leZimbabwe impilo yabo engakhona. Kutho ukuthi angeke bathenge lutho, angeke bangene esitolo bathenge lutho, angeke babhadale i-school fees. Sikhuluma nje namhlanje abantu besilekile ukubhadala i-examination fee, besile ukubhadala i-school fees, bayethile ukuhamba ukuya ezibhedlela. Bonke abahola ngedola leZimbabwe izikhathi ezinye kufana lokuthi kabaholi. Ngoba imali yakhona nxa beyihola besiyathenga izitolo kayisathengi lutho. Yikho uyi-inflation ekutshoyo namhlanje.
IZimstats ithi umuntu oyedwa usedinga imali yeZimbabwe engange 24,479 ngenyanga ukuze aphile kuhle nelise ukuthenga zonke indingeko. Lina ngokubona kwenu nxa sesikhangela umndeni owodwa ungaba udinga mali ngenyanga?
Umndeni owodwa udinga imali ephindwe kathathu kulale ekhulunywa yi-Zimstats. Le ekhuluma yeZimstats kayithengi lutho, angazi ukuthi kuthatha ngaphi, kuyafana lama-figures wona le wakhiphileyo awe-census. Ilahleke kakhulu. Abantu uma ungamuphi 24,000 ukuthi aphile labantu abakhe, laba abaqambayo abathi umndeni wabantu abahlanu, yibapha abantu abahlala bebahlanu vele. Akukho lokho lokhu besebenzisa isikali samakhiwe sakudala esasisebenzela khiwe naye labantwana abalutshwane kungela extended family. Thina siphila kanzima nama-extended families silezintandane sinakho konke lokhu okubuhlungu esimele sikwetshate. Ngakho-ke imali beyincane kakhulu nxa ukuqathanisa lalokhu abantu abafanele bathengi ngakho.
umnumzana efidlela ncube ngohlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Ibandla le-CCC lithi selicele inkantolo ye-High Court ukuthi ingenele ngemva kokwaliswa ngamapholisa ukwenza umhlangano wokuthakazelela ukunqoba kwalo kuma-by-elections eGlenora kusasa. Amapholisa eHarare alovele umeli walindawo ePhalamende umnumzana Wellington Chikombo emazisa ukuthi kasoze awuvumele lomhlangano ngoba ibandla lakhe lingalandelanga umthetho kusicelo salo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osterosi Siziva uthi isebekhangelele ukuthi i-High Court ibavumele ukuqhubeka ngombuthano wabo.
Siyatshengisela ukubana eZimbabwe sokulomthetho we-ZANU-PF, lo mthetho wabantu bonke beZimbabwe jikelele, okuyinto esingayikhangelelanga. Yikho sihambe emadala ukubana-ke silungisise indaba yokubana-ke amapholisa asetshenziswe-ke uku-achieve amapholisa lo mthetho which are designed to thwart democratic space. Yasonto esiyikhangeleleyo. Kangilele ukubana-ke amapholisa kufanele-ke eme njengokutho kwebhejabu ukubana ngabantu abomele umthetho bengabomthetho bemalabantu. So yikho-ke siye madale khangelele ukubana-ke uget redress from the High Court kuze siqhubekele phambili-ke ngerali yeGlenora.
Likhangele ukuthi ihluzwe nini lindaba?
Ikhangelele ukubana-ke namhla lingakatholi sabe sipimpendulo ye-High Court. Khasingayitholanga-ke saqhubekela phambili ngoba siyabazi kwenza kwabo abaZANU-PF babenza njalo kuma-by-election. Their objective ukubana-ke bedemobilize abantu nokudisrupta uku-organiza lokumobilize ukubana-ke irali nxa isyenzwa kungabi kulabantu. Kodwa-ke into evezakalayo kubana lokhu akukaze kusebenze, angeke kusebenze, njalo akusoze kusebenze ngenxa yathi people know the leadership that must lead the struggle forward. So abantu abasoze-ke baqanjelwa amanga ngokubana-ke hayi irali yasingenabantu ngenxa yokubana bayenze all this kind of chicanery ukubana-ke influence ilothe now.
Wona amapholisa athi kukhona elingakulandelanga kusicelo senu sokwenza lumhlangano, ukuyini kahle kahle nxa eliyichasisela?
Kumncwadi yabo kabasibanga ikhosisiye court ngoba it's very bizarre ukubana bethi alilandelanga umthetho wemoga besithi sokufanele simirali yethu abakwanisi ukusikhiphela ukubana ali-aplaya kuhle lapha noma ukuthi angenzanga kuhle lapha. Sikomplayele nomthetho wemoga ngoba siyawazi that silabantu abasincedisayo amaluwa endabeni zamapholisa sonke la. Kodwa-ke we know ukuthi se-political decision ezayizanu-PF ukubana ba-influence amapholisa-ke ukubana-ke besincindezele ikakhulu-ke kuma-program ethu ema-ebetitini ngoba bayethuka. Kodwa bayenza njalo le maphandleni ngoba bayethuka ukubana i-CCC bebengakhangelanga ukuthi i-movement ezakhula loku-embrace-wa ngabantu ngendlela embrace ngayikho sebesebenzisa imithetho abayithatha ku-Douglas Smith isalwa labamhlophe.
Umnumzana Gift Osterosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Amapholisa athi owesilisa odubule owesifazana ayethandana laye eHarare izolo wafa uzibulele laye namuhla ngokunatha ichefu. Utafazwa Russell Murengwa obele minyaka yokuzalwa engamashumi phose yamathathu 29 ubedingwa ngamapholisa ngemva kokudubula uSamantha Rubimbo Zapata obele minyaka engu 28 izolo esithi wamalelani. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi bathole umsolwa efile eGletwin izolo ebusuku njalo elompopo adale ngawo icala. Abanye osomabhizimusi bathi bavumelana lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yona ethi ukudula kwenhlawulo yokupaka izimota sokubulala amabhizimusi kobulawayo. Lenhlanganiso ithi inkampani ephatha lomsebenzi e-23 kumele ibuyisele lomsebenzi kumasipala. Yena ethi kumele abhatalise abezimota idola linye kuphela ngosuku athi ngehola. Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Alec Ndlovu.
Thina sibona sokusixotshela ke amakhastoma ngendlela yokuthi idola ngehola imali ephezulu. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi ungapaka imota uhlawule idola ungene esitolo engxesithi okwemzuzu engu-10 uphume uyepaka kwesinye isitolo okwemzuzu elithumi futhi uzabe lokhu ukhipha amadola usiyaqeda ukuthenga ukwenza edorobheni uzabe uphelelwe imali. Because kubona ukuthi i-council kusamele ukuthi ngabe ihlalela phansi khangele kutsha lolu daba.
Ukusilela kwamanzi khona kuliphazamisa kanganani?
Amanzi impilo baba Nkomo, impilo angeke ibe khona singela manzi, akuphileki singelawo, ikakhulu kuma urban populations lapha abantu esihlala siminyene ngendlela yonale esiyinanzelelayo. Ukuhlanzeka kuqakatheke kakhulu edorobheni, kanti njalo sinanzelele ukuthi izambuzi ngendlu ngendlu kumele zihlanzwe, kumele zigeziswe. Sikubona ke lokho sokuze kusiba lomthelela wokubana ezemfundo zingaze zaqhubeka kuhle, abantwana sebexotshwa ezikolo bebuyiselwa emuva ngenxa yokuthi kakulamanzi. Yikho ke kuqakathekile ukuthi ke ngabe udubo lwamanzi lolu luyalungisiswa, ubulawayo lezakhamizi uhlale kulamanzi. Okunye okuphazamisa izakhamizi ke ukuhamba kwamagetsi. Amagetsi lawo aseludubo sibili olumangalisayo.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi wakobulawayo oyisiphathamandla sebulawayo Vendors and Traders Association. Sizakuzwa okunengi ngokukhulunywa yinhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kuhlelo liphuma le ndaba.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbuna,
lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni izakhamizi kwezinye indawo zeGwanda laseInsiza zithi seziphandela izifuyo amanzi ngoba amadamu amanengi esesitsha, kanti lazo sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lingani tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxa ngabakwethulele intatheli zindaba emhlanganweni ababelazo ngolwesihlanu.
Ukukhuluma ngolutho ngalizama ukulungisisa kasiyonto yosuku lodwa. Ngakho ke imibiko lesiyethulayo iveza imizwa yezakhamizi ngezinto ezimbalwa eziza kuthi sizethule kathesi. Kukhulunywa kakhulu ngezinto eziyisikhombisa ezigoqela amanzi, amarates, i-city parking ekhona kobulawayo, ukuthengiswa kwezitandards ezindlu, ukubuthwa kwezibi, ugetsi kanye lekhala, i-continuous assessment learning activity le esihluphe abantwana labazali. Okokuqala ke ngendaba yamanzi, izakhamizi zakobulawayo zikuvezile ukuthi ukuvalwa kwamanzi azikuthakazeleli ngenxa yokuthi kugcina kubangele ukuthi kube lemikhuhlane eqhamukayo. Siyakhumbula ukuthi endaweni yeLuveve kuke kwaba nodubo lokuthi abantu bagcina beswelakala ngenxa yokugijinyiswa izisu umkhuhlane obangelwa yokuvalwa kuvulwa amanzi. Ngakho izakhamizi zakobulawayo zikuveza sobala ukuthi ukuvalwa kwamanzi khonoko sokukhona kwabo 24 hours, 48 hours kubangela ukuthi izakhamizi zicine zehlelwe yimikhuhlane. Siyakwazi ukuthi sikhuluma nje 17 lowat 19 iphumla north le phumla old kuye waba khona ukuqhamuka kwesihudo la khathesa abanye abaphilanga ngenxa yalo konoko ke kunanzelwe ukuthi kubangelwa yikho kuvalwa lokuvulwa kwamazi ngemva kwesikhatshana ngoba izimpompi lezi zayo sezirusile kwezo sithi rusiliana ke isifinyelela ezindlini zabantu abantu banatha amanzi lawana abe engasalungelanga impila kahle ikho ke izakhamiza kobulawazi kuveza sobala ukuthi ngasikhangela ukuvalwa kwamanzi kungangcono isithi council ime ukuvalwa amanzi lawa kungangcono kwehliswe mhlawumbe ipressure kuma valves ngale ukuze ezindawo zingatholi kodwa ke abe khona ama piping kuze ama pipe la ngaru zibese zisithi ukuthi lokhu kuqalise ukuvalwa amanzi ngathi water shedding izimpompi ezidabukayo ziba nengakhulu so ziyakhuthaza ukuthi kungaba njani ukuthi kwehliswe ama valves kodwa kungavalwa completely kusale ezindawo ephuma kwezindawo ngwela singaphuma ntambama kumbe usuku kodwa ke kungaze kwavalwa ngoba konkana sokuzadala inhluphe ezinengakhulu sikhona apha emanzini abanye kuzwakala kuyikuthi sebethathela izimpahla ngenxa yokuthi besebevalelwa amanzi nxa ke besehluleka ukuthi ebabhadalela omanzi so yikho abantu besithi kunganjani ke njengoba lentengo yamanzi le sikhwele kangaka amanzi ahlale khona ezimpompini sihle sibambanise lama rates khonapho uZulu uyakhala kakhulu ngesinqumo esithethwe yiBulawayo City Council ngoba uZulu kazangatshelwi siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ka 2021 kuthe kusenziwa ibudget consultation ka 2022 izakhamizi zazikhuluma ngemali yeZimbabwe izimdola akuzange kube le budget yenziwa ngeUS dollar so izakhamizi ke sezibuza ukuthi kanti le US dollar osokukhulunywa ngayo ukuthi waphose $30 emali obuchini lawa ayengentshonalanga bayithethe ngakho ngoba bekumele babuye bethwele esingathi ibudget ka 2017 2018 eyiwe iyayizaba umkhombandlela ukuthi sithe sicina ngeUS dollar bekubhadwa imali engaka kodwa kathesi kathi sebefike njani kule abayiqambanga so izakhamizi ke sikhuluma ngalokho ukuthi mhlawumbe licebo lakho City Council ukuthi agcine ethathela abantu izindlu ngenxa yokuthi bangaka abazenelisa ukuthi bayibhadale leyo mali njengoba ikhwela ngolwesibili ngolwesibili so sikhuluma nje kuyona linyanga mbe kunyanga ezayo zebe zingafanani imali lezi ngama RTGS kodwa izisebenzi labazisebenzayo bakhala ngokuthi imali abayiholayo kayikhweli ngeviki ngeviki njengalokho kwenziwa iinterbank rate so izakhamizi ke ziyakhala ngalokho so ngumbiko wathi siwudlulisa lokho ukuthi City Council awuzwe ukuthi izakhamizi zithi sokushaye kwazwela kananzelela ukuthi bekunani ukuthi kubuye kuzoqophiswana nge-US dollar figure ngoba i-US dollar figure leyi yiyo determine ukuthi izim dollar bi-RTGS figure izaba ngubani nge-interbank rate kodwa ku-City Council wazenza isihlakaniphi umbe ziyathi izakhamizi ukuthi u-City Council uzenza yena ohlakaniphileyo ngoba nxa ebuzwa utshelwa ngokuthi basebenzisa i-interbank rate kodwa i-interbank rate yakhona ikhanya ihamba ngomhlubulo wodwa ukuthi kuyabe kusuka kwizim dollar isiya ku-US dollar isuka ku-US dollar isiya kwizim dollar so khonoko bathi kakuqondise i-City Council yabuye ebantwini
lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebisixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Chris kodwa sixoliseke kini balaleli ngoba besithe siya kuhlelo lwemaphandleni sesilethulela lona ke uhlelo lwemaphandleni lapho Albert Ncube abika khona ngodubo lwamanzi eGwanda laseyinsiza.
Izakhamizi ezikhokhele Studio 7 zithi amadamu amaningi asegcwele inhlabathi okubangela ukuthi engabambi amanzi ngemfanelo lalapho izulu line kuhle. Umnumzana Gabriel Moyo ohlala emawane kuwa 13 eGwanda uthi izifuyo sezithwele nzima ngodubo lwamanzi lolu kanti lezakhamizi lazo zithwele amagabha avuzayo.
Amanzi kunzima kakhulu endlini abantu bokunatha abantu kathi sizaba anathwayo abantu sikwanisa ukuthi bangahamba ama-7 kilometers umthethweni inkulu to 10 kilometers so iindawo ezilamanzi zilutshwani kakhulu 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 hhayi abantu amanzi bayawahlupheka she zona inkomo lo nyaka kusiyathi u-October hhayi ziyathi kuswela utshani zithi kuswela amanzi udibo lukhona bekuthi abantu basilamali abantu bebezazama ukuthi bayenze kumbe bakhethe imigodi benze ukuthi banathise inkomo zabo kodwa kuyayi.
Amazwi kamoyo agcizelelwe unkosikazi Matilda Dube wesiqindi seyinsiza.
Amadamu sagcwala ithebethe akusela manzi sokufuna ukuthi ngabe ayasikudwa ngoba inkomo zingaswela amanzi akulanto elungileyo. Utshani bukhona sibuye emadlelweni but amanzi yiwaludubo amadamu ethu asegcubelekile. Besinxusa ukuthi ngohulumente yasigebhe lamadamu akube la manzi kutshone kuba ngamagodi atshonayo okungamadamu wonke okuningi sokuphokwa ngamachibi akuluthi ukutshaka kuluthi ukugcwala.
Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe uthi iningi lezifuyo sezinatha amanzi alodaka khona ade kuzifake engozini yokubamba imikhuhlane.
Siyabe sikhangele ukuthi kube la manzi ahlanzekileyo ukuze lezi nyamazana ma zinatha zinathe amanzi ahlanzekileyo lazo zibe lempilakahle. But uyathola ukuthi amanzi emifuleni lapha mbe ezifuleni aselodaka asengcolile ngoba ziyabe zinatha zichemela phakathi zibe futhi zizonatha ziphindaphinda kanjalo. So zigcina zinatha amanzi ala ema-worms alengcekeza engahlanzekanga. So bekufanele ukuthi ngihambe kula madamu lapha azosupplya khona izifuyo ngamanzi.
Umnumzana Zwelithi Ngabula wayisakhamuzi esiteze kwana North uthi izifuyo zabo sezicatha mahlayana ngoba sezidabula imango emide dingamanzi.
Enye ingozi ekhona ukuthi izifuyo sezihamba kakhulu ukuze ziyezuza amanzi. Sathesa amanzi sibila khona athenjwe ngumtshabezi river. Umtshabezi river wedlula eceleni kwegwanda laphana. Igwanda layo isiza qalisa kathesa ukubamba ke izinkomo zivalela ezivayeni. And then nxa seziphuma laphana ziphuma ngama-pound fees angasoze eneliswe izakhamizi. Le kuhambeni inkomo zidinga amanzi zihlangana lalaba abatshontshayo inkomo.
Lanxa amanzi evele ehluphe eMathebeleni South nangukuphela lendawo isankangala lolu dubo ludlondlobale ngamandla ngo-2017 ikakhulu esiqintini seGwanda South lapho kudubuke khona amadamu agoqelele egungwe lona elilokhu lingakalungiswa. Ugatsha olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority lolu dubo lwamanzi eGwanda South luzaba inganekwane kungensuku zatshwala. Isikhulumeli sezino unkosikazi Major Manyonga uthi uhulumende uphakathi kokwakha idamu lethuli manyange elizathulisa abantu bakulumango amanzi eneleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. Ele South Sudan lihlaselwe indlala empi engakaze ibonakale kuleli lizwe njalo lidinga usizo oluphuthumayo. Abantu abanengi balakho ukufa esigabeni ezinengi. Isimo lesi sibangelwe izinto ezigoqela udlakela, ukuna kwezulu eledlulise amalawulo kuminyaka emine edluleyo elikhugule izilimo labulala izifuyo njalo latshiya inkulungwane zabantu zingela ndawo zokuhlala, ukusilela kokudla okubangelwe ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kanye lomthelela we-COVID-19. Inhlanganiso ye-Famine Early Warning Systems Network kumbe i-FuseNet yona elawulwa yi-USAID ithi abantu bakwele South Sudan abaphakathi kwezigidi eziyisikhombisa kusiya kweziyisishiyankalombili 7 to 8 million bazadinga usizo lokudla kusukela kuNtulikazi lonyaka kusiya kumpandula. Kungakedluli iminyaka emibili ngemva kokuba ele South Sudan lithole uzibuse ovela kwele Sudan, kuqhamuke impi edonse iminyaka emihlanu eqothule impokoto lesisekelo kwaba lodlakela olubangele ukuthi abantu abanengi babaleke emizini yabo njalo behluleke ukulima. Kathesi sikhuluma nje abantu abayizigidi ezimbili 2 million abalamisi kanti njalo abedlula lampo i 2.3 million sebayaphephela kwamanye amazwe. Phakathi kwabo abaphose bangene kusigidi 700,000 sebephendukile kwele South Sudan njalo sebezama ukwakha kutsha kodwa akulula. Na kolunye uhlangothi abayisigidi 1 million bakhukhulelwe imizi lizulu nyakenye. Abedlula ingxenye yesigidi 600,000 babhekane lodubo lunye lonyaka. Umnotho weSouth Sudan ulokhe usadalala ngenxa yempi kanti lezokulima lazo zilokhe zingahambi kuhle. Lokhu kutsho ukuthi leli lizwe kalenelisi ukukhusela abantu balo. Ngakho kumele lithenge ukudla. Kodwa ukukhwela kwentengo lokusilela kokudla okuvame ukuthengwa kwele Ukraine sokudala ukuthi umumo wendlala ube sezingeni elibi. I-United Nations ithi leli lizwe libhekane lendlala elingakaze liyibone. Esebenzisa ugatsha lwakhe lwe-USAID, uhulumende weMelika uza kupha abantu baseSouth Sudan usizo olungena kuzigidi zamadola ezedlula ikhulu $117 million. Limali iza kuya ku-World Food Program yona ezaholisa abantu abalambayo ukudla abedlula isigidi i-1 million. Uhulumende weMelika uzaqhubeka esimalele South Sudan phakathi kwenkinga zonke elibhekane lazo. Sizimisele ukuqhubeka siphathisa abalambayo emhlabeni jikelele okuyinto esenhliziyweni zethu enza njalo sizizwe sihlalisekile nxa abanye bephila kuhle. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Siyabonga lawo ke ngamazwi kavelikithi kodwa avela kuhulumende walapha eMelika. Silipheke impumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League. IHarare City ibele 0 FC Platinum 2. Black Rhinos inqobe iCranbourne Bullets nge 1-0. IBulawayo City inqotshwe iHerentals nge 1-0. Kuthi iKapsa United makepekepe bora inqobe iWawa nge 2-1. Sizigqibeke ngodaba oluse khasini lethu lapha kuFacebook, udaba lweCommission yamalungelo eZimbabwe, Human Rights Commission, yona ethi siphenya udaba lowezanu PF othe uchamisa kumele abulawe. Sizweke ukuthi lithini linabalaleli ekhasini lethu leFacebook lapha kulo Solomon Ncube uthi wena long live our president. Kuzoba lo Victor Mbido Maseko uthi wena kuphenywani kahle kahle ngoba lami le video ngilayo ezikhulumela ngomlomo wakhe waphinda warekhoda esithi no one can arrest me, I'm too much ZANU. Ubhekisitha Brian Ncube uthi wena ilizwe leli alithengiswe, mina ibhaya nginayo. Asazike lapho uNcube ukuthi uzimisele ukuyithenga ngemalini iZimbabwe alubana ithe kwathiwa iyathengiswa. Hayike bakwethu, sesifike emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Ukugukuteka kwedola leZimbabwe kumbe i-inflation isikhwelile isuka ku-191% ngenyanga edluleyo yaya ku-256% kulinyanga. Ibandla le-CCC lithi selimangalele amapholisa enkantolo ye-High Court phezu kokwaliswa kwalo ukwenza umhlangano eGlenora kusasa. Kanti-ke amapholisa athi owesilisa odubule intombi yakhe wayibulala eHarare izolo unathe itshefu namuhla laye wafa. Kwanele Mthwakazi likhumbule lukhona uhlelo lwezindaba kusasa lapho esilethulela khona ezokholo ezabatsha lezinye inhlelo ezitshiyeneyo. Kwanele igama ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8